tukona hurumende yavamunangagwa iri kutya kukwata vana vezimbabwe iri kutya macitizens zvekutotya zvekutiza chero nemvuri yavo vari kuziva kuti vane zvavakaita vakapira sarudzo muna 2023 nyika iri kupisa vanhu vakatsamwa saka anytime chinogona kungochaya muzimbabwe ndosaka muri kuona izvozvi vari kuita basa rekutora vanhu vanenge vangoungana vonzi vanofanira kunge vapiwa mvumo yekuti vaungane kudaro ana timba ne 78 vakasungwavo havana mhosva yavakapara havana tavakakanganisa nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vari kutya vana vezimbabwe ipapapa tiri kutoona kwavari kuenda ndekwekuti sadak itange yagara pasi muna August voitwa chairman ndopatazopuriswa ana timba vari kuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vasaratidzire zvakarongwa muna August asi ratidziro iri kuitwa muna August yakarongwa muna August ichasangana nevakuru vesadak vanenge vachipinda muzimbabwe iri kuenderera mberi vana vezimbabwe havasi kudzokera shure vacharamba vakashinga kusvika tagadzirisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye nyaya yekubirwa kwakaitwa sarudzo dzemuna 2023 uyewo nyaya yekuti vamunangagwa vaitwe sachigaro wesadak isu vana vezimbabwe hatisi kuda kuti vaite sachigaro
vamavhaza munoti nezvataurwa navadzokora uye kunyimwa kuri kuitwa nhengo dzeccc kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso
dare harina kuvanyima rangongononotsa nyaya kuti vamboongorora zvavaudzwa nemawitness nemapurisa nevaongorori nevaserefeti kuti iye mutongi agozvitarisawo agoona kuti ane kodzero here yekuvaburidza kana kuti kwete saka kupiwa rimwe zuva kwavaita uku hakusi kutamba zvematongerwo enyika aiwa ndo mashandiro emutemo mutemo unofamba zvishoma nezvishoma asi unosvika hawo saka kutaura nachokwadi ndekwekuti tisade kuisa nyaya yematongerwo enyika isipo pane zvisipo vakomana ava vakasungwa vatyora mutemo wenyika kunyange mutemo wenyika vakautyora vari pakati pemusangano wematongerwo enyika ndo masikori vavakaita mutemo wenyika saka vari kuripira mhosva dzavo kana vachinge vazoonewa kuti vanokodzera kubvumidzwa kutonga vachibva pfumba vanonzi vabvise mari yechibatiso inozobviswawo kana dare rabvumira
vadzokora tiri kunzwa kuti vana vezimbabwe mudunhu resadic vari kunzi vari kuronga kuratidzira kwemazuva maviri vari mulungushi kuzambia munoti nedanho iri rinoseenza here pane zviri kunyunyutwa nazvamuri kunyunyuta izvi
iyoyo ndiyo nzira yoga inokwanisa kushandiswa nevanhu vanoda mutemo sesu vana vezimbabwe hatidi zvehondo hatidi zvekudeura ropa kwete kuti hatigone asi kungoti hatidi zvekudeura ropa zvatinoona zvichiitwa nevamwe vedu vekuzanu pf vanenge vachiponda vanhu vachiabducta vanhu vachisunga vanhu zvisiri pamutemo saka takati isu handei kusadak nekuti maminista emaforeign affairs esadak ari kusangana mulusaka tonoratidzira sevana vezimbabwe tichiudza sadak kuti ripoti yamakanyora iya pakabirwa sarudzo dzemuna 2023 yakazofamba sei yakazomirira papi taakutoona iko zvino makuenderera mberi nekuda kupa vamunangagwa husachigaro zviri kureva here kuti mava kutovapa chipo chekuti vakabira sarudzo isu vana vezimbabwe hatisi kuda taramba tati kwete tati bodo
vamavhaza munono zvichishanda here zviri kutaurwa navadzokora izvi zvekuti vanosiya kuratidzira munyika mavo vachinoratidzira vari kune imwe nyika
zvinongoratidza kupenga kwebato rechibc kuratidzira kuzambia hakuna zvazvinotaura hazvina zvazvinoreva uyezve hatitozivi kuti vanenge vari kuzambia vana vezimbabwe here kana kuti vana vemuzambia ende chavasi kuziva vadzokora ndechekuti tripc kana ikanoratidzira iri kuzambia inenge iri kutonyadzisa vachirema vezambia kuti vari kunge varoda kurambira vakabata husachigaro ivo huchifanira kubva mumaoko mavo huchienda mumaoko eimwe nyika
vadzokora
muri kuvanzwa vamavaza vari kutaura masoko anotaurwa nemataurirwo anoitwa navamunangagwa vari kuti kana zvakanzi zvinotoitwa zvinotoitwa kunyangwe vana veZimbabwe vachitaura kuti isati kuda vana veZimbabwe mutatoona tine petition yatiri kufambisa vari kutaura kuti havasi kuda kuti vamunangagwa vaite sachigaro nekuti havana kukodzera vakabira sarudzo zvakaonekwa naivo vesadhak mukanzwa makaurira vamavaza zvakare vane rimwe chete nevamunangagwa vanotonga nedemo saka tinenge tiriko kurusaka tinenge tirimo tichiratidzira ikodzero yedu hapana chakaipa ipapo saka vana vezimbabwe vese vari muzambia ngatisanganei kurusaka
vamavhaza muzimbabwe takaonawo human rights watch iri kutonyunyuta nenyaya yekuramba hurumende yezimbabwe ichityora kodzero dzevanhu hamuonewo here kuti zvinhu zvinei zvisvibisawo zita renyika nehurumende
nyika ine kodzero yekuisa mutemo unochengetedza runyararo munyika mayo semutemo wemuzimbabwe wekuti kana muchida kuungana munokumbira kodzero hamurambidze kuungana asi munongozivisa mapurisa kuti muda kuungana ndozvinongoita mutemo muno muengland kutori nemutemo wekuti kana muchida kuungana hamubvunzwe kupfuura vanhu vatatu kana makuda kuungana munofanira kuzivisa mapurisa kuti muri kuungana kana kuamerica mutemo uyu uriko kune mastates anokwana kuita 8 emuamerica akatonyora pasi mutemo wekuti hamungoungana kubva paya pakaita black lives matter saka mutemo wedu mutemo wenyika unopa kuti nyika yedu ive nerunyararo rwainoda
vadzokora tipeto chirongwa
regai nimbourigadzirisa nyaya yakaurwa vamavaza vataura nhema dzinofanira kugadziriswa mapurisa ekuzimbabwe tinomazivisa ivo vanozoda kuti tikumbire mvumo votipa mvumo yacho hazvisiri izvo zviri mubumbiro remutemo tiri kuzvizive nyaya yekutya zviri kuda kuitika muna August pari kugadzwa vamunangagwa apo vana vezimbabwe vari kurongwawo zvakare kubuda neuwandu hwavo vachinoratidzira saka tiri kuona mutungamiriri wenyika ZANU-PF nehurumende yacho kuti vari kukwata vana vezimbabwe ndosaka vari kuda kutyisidzira vanhu nekuregedza vana vatimba varimo
Dr. Mavaza hanzi ZANU-PF nehurumende vari kutya
hatina kana chimwe chete chinotyisa chiri kutyiwa nehurumende nekuti zvinoitika muzimbabwe zviri pachena padriver etractor saka hakuna kana chatinotya chatingati chakavandika chingazotaurwa chikatinyadzisa isu tiri kungoti vanhu ngavange vari vanhu vakarongeka uyezve munofanira kuzivisa hurumende kuzivisa mapurisa kuti muri kuda kuratidzira ndozvatinongotaura zvoga